mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechita 229 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano recombined Harare Residents Association rinosvitsa kuparamende zvichemo zvevagari vemuHarare. Dare reHigh Court nezuro rakapa mutongo wekuti vajobsikala havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya. Mazana nemazana evechidiki vemuZimbabwe nhasi vachapinda mumusangano wevechidiki pasi pose kukurudzira zveutano hwavo nemagariro akanaka evechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzerimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare recombined Harare Residents Association Kiara nezuro dzakamira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu paparliamentary portfolio committee on local government dzichipa humbowo pamusoro pematambudziko akatarisana nevagari vemuHarare anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara, kusagadzirwa kwepombi dzetsvina dziri kuputika pamwe nenyaya yokupararira kwechirwere chekorera muguta. Kuti tinzwe zvizhinji, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muKiara vaRuben Akili.
Tange tiri kudare reparamende reZimbabwe tichive tinokurukura kana kuti tichive tinoengeja paramende pamusoro pepetition kana kuti tsamba yenyuto yatakaendesa yakaendeswa nevagari vekuBlenville musi wa18 October 2023 uyezve neinotsuki tsamba yeyunito yakabva nekumabhuku ichibva kune vanhukadzi maringe nenyaya yemaproportional representation chancellors. Tingati ndichitanga netsamba yeyunito yekutanga kana kuti petition yekutanga, tingati yaedza kunyandura dambudziko ratekeshera muHarare iro rinova dambudziko rekushayika kwemvura. Tingati vagari vekunzvimbo yeGlenview ndivo vakanyora tsamba yeyunito iyi vari komiti yekra vachinyora ivo vachitaura kuti nyaya yemvura inge yanyaya yange yakuvhiringidza tingati utano muDzimba, uyezve nyaya yekudhuuka kwepombi dzesiweji dzemuDzimba dzisingagadzirwe tingati ndodzimwe nyaya dzange dziri mhuruko dzakange tichive tinoita nhasi.
Tinomboona nyaya dzeguta reHarare dzichimbokandiranwa pakati pekanzuro yeHarare nehurumende. Hamusi munozodzoswa zvakare here kukanzuru kana kuti matobva kukanzuru kare musati maenda kuparamende?
Tikatombaindisawo dzimwe tsamba dzenyuto zvakare kuna meya kunoenda kuna town clerk tio tinokurukura nyaya idzidzo dzinogadziriswa. Tingati pataparticipata pane water justice indaba ichangobva mukuitwa yevanhukadzi, tingati kanzuro yeguta reHarare yakava inotura mashoko ekuti zvechokwadi tisunge tiriku resva panyaya yekupa mabasa kana kuti vantu vakosezidzivhari. Naizvozvo vaitokumbirawo kuti isusu sevagari tikaita kubatsira pamwe navo zvinogona kutiita kuti tienderere mberi. Uyezve ndosipindi imwe cheteyo kange chibuda tingati kudare reparamende vachiti dai paita mubatsira pamwe kuti vagari nematayas of government kana kuti mabando ehurumende ingava provincial central uyezve nemalocal tires of government. Saka isusu itarisiro yedu yekuti nyaya yemvura ini ndochinhu chatibatanidza.
Munengu were yamapiwa neparamende kuti zvinhu zvinogona kunge zvagadziriswa.
Ndati vadare veparamende vataura iwo kuti nguva nenguva vachave vano kuitira nechimwe chikonzero chekuti vataura iwo kuti vachadana mamwe matingati pachimbuto madepartments kana kuti even kanzuri yacho kuti iye kuzopatsanangudzo dzakakwana uye zvechipo zvava zvinoitwa. Saka vataura iwo vakatoti nguva nenguva ingati vachando vanoti ingeja kutiona kuti idambudziko iri rava rinogadziriswa.
Vanga vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukiyara vaRuben Akili vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare High Court nezuro rakapa mutongo wekuti vaJob Sikala havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya. Dare ramajistrate rainge ravabata nemhosva richiti vaikanganisa kuferefetwa kwenyaya yokupondwa kwaMublessing Ali, vaSikala igweta remhuri yamuzvare Ali. Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaSikala vaHarrison Nkomo kuti tunze zvizhinji.
Tanga tiri mudare guru High Court apo High Court yatora yapa mutongo kuti aiwa zvakaitwa namajistrate muzvare Mari Hwanazvo Gofa zvokubata vaSikala nemhosva yeobstruction of course of justice aiwa sizvo, vabva vasendeka mutongo parutivi vakati aiwa vacho vaSikala havana mhosva.
Nyaya iyi vainzi vainge vaita sei chaizvo?
Vainzi ivo vainge vaadresa kana kutaura nevanhu vanga vari panhamo yaMublessing Ali pamusha pake kuna tine chitovizha vachiti ivo vanhu vanga vaungana kuti vacheme muwawaurawa nezanupf. Zvinova izvozvo zvemapurisa zvakavabvisa mugwara rokuronda uyo anonzi Pius Jambanga achinzi anga aponda Mublessing Ali, inonzi pachirungu obstruction of the course of justice. Saka naizvozvo vakabva vainzi vamubatwa, asi sezvandataura zviya Dare High Court raramba kuti aiva kuti kuita hamuna kunge mapurisa omboko nokuti vaSikala vakaita zvinhu zvakaita saizvozvo.
Asi ivo vachuchisi vehurumende vazvitambira sei? Vari kukwikwidza nyaya here semanzwiro amuri kuita kana kuti hapana zvavataura kusvika pari zvino?
Hapana zvavati vataura, asi zvinoshungurudza kuti nyaya yasvika payanga ichifanira kusvika. Payasvika apa haifanira kungosvika ikoko, nokuti chokutanga chakati kwakaniswa kutoisa vaSikala mubatwa movanyima mari yechibatiso kuti vatongo vari panze kwenguva yakareba saizvo. Tarisa iko zvino vange kutova nemwedzi nemutanhatu gore nemwedzi mutanhatu vari mubatwa, vobva vawanikwa vasina kana mhosva yavainazvo. Hazvisi zvinonyatsa kufadza chaizvo. Ivo vevachuchisi ndinoona pari zvino vachakanyarara, asi paikakavarwa nyaya iyi vachinzivo vaise mafacts avo ichichisa yedu vakaonekwa vachisara kumashure pazvibozwa.
Kana pasvika nyaya iyi pekuti dare rachenu ravaSikala, vanokwanisawo here kuti vaende kumatare kuti varipwe nekutambisirwa nguva kwavakaitwa uye kurambisungwa kwenguva yakareba zvakadai?
Zvese izvo zviri mugwara. Tichagara pasi navaSikala vakasurekuka vabuda mutapwa votarisa matambirwo anenge aitwa nyaya dzavo dzose kusanganisa naiyo yanhasi. Vaivo vachatiudza gwara ravanoda kuti vatore, asi pari zvino hapasati pava nechirongwa chakada kuita saichocho, nokuti havasati vatiudza vaSikala paizvi. Sokuti ivo ndivo munhu anga ari mubatwa ende ndiye client, vane kodzero zvokutiudza kuti vanoda kuti zvenyaya yavo ifambiswe zvii.
Vamwe vateereri vedu vangada kuziva vaNkomo kuti zvinoreva here kuti vaSikala vakuburitswa mujeri.
vaSikala havasi kunge vachiburiswa mujeri, nekuti pane nyaya imwe chete yasara iyo inova yavakarambirwa kuti vabhadhare mari yechibatiso vachitongwa vachibva vari kunze, iri pana majistrate muzvare Miti. Nyaya iyi tiri kuenderera pamberi nayo tichipa mashoko edu okukwikwidza padare remajistrate court kubva musi wa11 12 na13. Tinovimba musi uyu, tikapedza ndo patichaona kuti tiri kuenda kupi. Kana muzvare Miti majistrate vakatenderana nesu, zvinoreva kuti vaakukurukwa vaSikala.
Avo vanga vari gweta ravaJob Sikala vaHarrison Nkomo vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Tabatawo mukuru muhofisi yezanupf yezvokubudiswa kwemashoko vaFarai Marapira kuti tunze maonero ebato ravo.
Isisi zanupf tinoti matare anozvimiririra. Matare ane mitemo nemagwaro inomagadzira nemagwaro anotaura kuti matare kushanda nenzira ipi. Kana matare achinga pamutongo zviratidza kuti mutongo uyu wakarema pamutemo, vane mvumo yekuti apiwe. Hapana pane dare panonyogwa zita rekuti ZANU-PF. ZANU-PF inototorwawo matare iwawo ichindotongwawo. Saka tizoti isusuwo tiri vatongi vekumatare ikoko tinogozoguma takumatonga sei. Vanhu ngavasade kuti vaise politics panhau dzemhosva. Nyaya iripo ndeyekuti vasikana vari kunzwa nemhosva dzavari kupomerwa nadzo. Ngatitarisei mutemo, ngatitarisei mhosva dzavo semhosva dzavo. Ngatitarisei kuti mhosva dzavo dzavari kupomegwa pamutemo mitongo yavari kupiwa haienderani here. Ndozvatinotarisa. Isu seZANU-PF hatinei nokusungwa kana kusunungurwa kwavasikana. Isu hatinongosungirirwa nechekuti ngatimurekedzei matare edu. Matare edu abatise basa ravo vasina kutya kuti tikazopa mutongo tichanzi chakati. Tidzidze kuremekedza mitongo inobva nematare edu.
Tingati isusu majaji kana kuti vana majistrate vari kuita basa ravo vakasununguka pasina zvekutsidzirwa kana kuudzwa zvokuita nebato reZANU-PF kana kuti nehurumende.
Hongu, ndiwo maonero edu kuti isu mamajistrate nevanhu vose vanoshanda matare vanongoita basa ravo vasina kusungika, vasina nevatuma, vasina nevambunyikidza, vachikuvhura magwaro avo, vachiona mhosva dziripo, vachiona mafambisiko adzinofanirwa kuita. Mitemo yatinoshandisa munyika muno hatisisi takaitanga, hatisisi takaigadzira. Mitemo yatinoshandisa munyika muno irometa yaane makore namakore.
Mukuru muhofisi yeZANU-PF yezvokubudiswa kwemashoko Vafarai Marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mazana nemazana evechidiki vemuZimbabwe anotarisirwa kupinda mumusangano mukuru wevechidiki pasi pose uyo uchakurukura zvichemo zvevechidiki maererano nezveutano nemagariro akanaka evechidiki pasi pose. Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora nevamiriri vemasangano akaita seMyAge Zimbabwe, UNESCO, UN Population Fund, UNICEF, UNAIDS, World Health Organization, Plan International nevamwe vanotarisirwa kuva mumusangano uyu uchaitwa paCrown Plaza Phnom Tapa Hotel muHarare. Tabata mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku kuti tunzve zvizhinji.
Isu vose Platform for Youth and Community Development tiriwo pamwe nevamwe vese muZimbabwe muno chirongwa chiri kuitika pasi rose vari kupembererawo zuva iri richange richifambira mberi musi wechitatu kuHarare paCrown Plaza musi wa29 November. Apo vechidiki vazhinji vari kukokerwa vatinoti maadolescents vanenge vachiuya kuti vasanganiwo nevamwe muno muZimbabwe tichiita hurukuro inosangana zvinhu ndezvipi zviri kusangana kunyanya nevechidiki vatinoti maadolescents vavo zvingavabatsiridza kuti vaone ramangwana ravo rakajeka, kuti vasekiwe ramangwana rakajeka. Chirongwa ichiri kutageta zvingati 1.8 billion mupasi rose. Saka Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kupemberera zuva iri nekuti zvinooneka zvakakoshawo mukurarama kwatiriita semuZimbabwe kuti tinofanira kunge tiriwo vanobatsiridzana. Vechidiki vari muZimbabwe, vechidiki vari muAfrica vane zvakawanda zvavari kusangana nazvo zviri kuvatadzisa kuita achieve their full potential. Takanyanya kutarisa munyaya dzeutano, ndo patakanyanya kutarisa ikoko. Saka muchaona kuti programu iyi ichange iinewo muminista wehealth and child care vaDouglas Mombeshora kunge tukachibatsira kuita mukuru anoremekedzwa pachirongwa ichi.
Chakakonzera musangano wakadai pane vechidiki chii?
Zviri kuita zvekuti pasi rose zviri kuoneka mutsvagurudzo dzakawanda wanda dziri kuita. Zviri kuoneka kuti vechidiki vazhinji vave kurasikirwa nekuchengetedza atingati yavasina maskills, atinoti masoft skills and mahard skills ekuchengetedza ravo ramangwana. Zvinhu zvavava kunyanya kuswera vachiita zvinhu zvinenge zvimo zviri technical kuti makombita nezvakadaro, asi nokuona zvinhu zvacho zviri kuvatadzisa kuita achieve their full potential. Nekuti mukurarama kweupenyu hwavo umu mune zvinhu zvakawanda wanda zvinovaraidza zvatingati muchirungu disinformation, yekuti vanenge vakuvaraidzika havachakwanisi nyatsoita izvo zvinoita kuti nyika iyenderere mberi nekudaro pane matambudziko akawanda akavakusangana nawo akafanana kuti kakanyaya dzemadrugs and substance abuse dzinosanganisawo mental health nyaya dzezveutano muri muno nyama naafrica muno tinoona kuti vazhinji vanenge vachiroora nekuroorari vechii vari vadikidiki zvokanganisawo zvakao saka ndomatambudziko ari kusangana nevechidiki vakawanda anovatarisa kuzoita atingati ashifupote tichiona kuti iro nyika yedu pasi rose vakanyanya kuwanda pademografi yedu yepopulation vakawandira kune vechidiki saka izvi ndo zvanyanya kuti ava ngati kusangana izvokuti vechidiki vacho vachitaura nemazwi avo nekuti pane research yanga ichitiri kungoitwa yekuti vechidiki vataure vega nekuti maprograms mazhinji anga achiitwa anenge ari ekuti vamwewo vasiri mucategori iyo yemaadresi ndo vanenge vachitaura vachiinfluenza atinga ti programming saka akakubata vechidiki vacho pechitsvatso zvavo ivo vataure vega nemazwi avo asi vaya vanenge vachiuya vatingati maadvocates kana kuti mastakeholders anenge achimbofacilitata kuti vechidiki ava vataure zvinovanetsa zvavanoda shuwiro dzavo vachipiwa rutsigiro support for them kuti vakwanise kuita achieve that potential saka ndingati ndo zvinhu zvanyanya kuti musangano uyu unge uchienderera mberi is a global campaign inotargeta 1.8 billion adolescents
vamadhugu chimwe chinakwa chatinoona paku ungana uku young people for change campaign pane zvamakanangana nazvo here segungano kuti munoda kuti zvishandurwe zvipindudzwe zvichinjwe ndezvipi zvimwe zvamunotarisira kuti mungakurudzira kuti zvichinjwe
zvakati wandei ndezvekutiwo tinoona kuti mabazi mazhinji vechidiki havasi kunyatsopinda vanozouya imo vachita kunge vaita zvekupuwa amnesty kuzi vaatakwana apo saka ndee kutiwo mayoung people including these adolescents vakwanisa kunge vaine hwaro kuti vakwanisa kunge vakupindawo mune nyaya dzematongerwo enyika yatingati kuti involved in the governance nedemocratic processes dzenyika uyewo kuti vechidiki havakwanisa kunge vachirama vaine hutano hwakakwana like tiri kuona kuti munyaya dzezveutano mune zvakawanda zviri kukanganisa vechidiki nekuti vamwe vacho vakufawo vari vadiki vasina kunge vasvika saka nyaya ingoripo ndeyekuti vana vechidiki havakwanisa kunge vaine mukana wekuti zvinyatsozivikanwa kuti zvinodiwa nevechidiki ndezvipi zvisiri zvokuvafungidzira what do young people want so the meeting yedu iri kungoda kupa stamp of authority kuti vechidiki vari kuda izvi vachizvitaura vega vasiri kupihwa nevamwe asi zvikuru ndezvekuti vakwanise kunge vachikwana pauya maissues atinoti aya kuzoti pasitwa mainstreaming maissues ayoung people in addition to maquota system kuti vachikwanisa kunge pakuti kana tadhila nenyaya dzevechidiki vechidiki ava ndo vanenge vari pakati pezvinhu zvavo zvavanenge vachida uye vasingafungidzirwi kuzi vanodei so ndo zvinhu zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisa musangano pahukuro dzinenge zichiitwa zvimwe hasati tataonazvo tiri kutarisira kuti patinenge tichiita musangano vechidiki vachikurukura tinenge takuzowana feedback inoenderana neivo vacho vachinge vataura vega kunyange tiine zvimwewo zvatiri kutarisira tingati maobjectives emusangano nekuti vechidiki vavo vataure vega vasina ari kuvataurira vakwanise kunge vachiparticipata equally
avo vanga vari mukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaclaris madhuku vari parunhare kuHarare nestudio 7 zvino yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
tinofara chaizvo tinofara chaizvo nebasa ramunoita asi tine chigunununo tine kugununa nekuti mafunziro emunoite vanhu vezanupf nemafunziro emunoite vecc hapana kunyatsekujeka hapana kunyatsekujeka sepaya pamunobvunza muchinzwa vanhu vezanupf vechiti isusu hatisisu tiri kuuraya vanhu vecc vanhu vecc vanozviabhudhakita vega vanozviuraya vega kuitire vekunze zvino munodiko kusunga vanenge vanyepera vacho munoti mukazviona uye vakanyepa zvekuti chitunha vanotore zvitunha kumochari kune kusina magadhi here anogadha ko kana vakavaona vachitora vakadi kusunga vanhu vanobe zvitunha. Kune zvitunha here zviri kushayikwa kana kune zvitunha zviri kushayikwa nyaya dzacho dzakaitirwepi? Ndo zvamunofane ku
makadi pastitute yourself any ini ndorawo kutaura nenyaya iri kuitwa neZANU-PF. ZANU-PF zvairi kuita zvekuuraya vanhu tiri kuzviona, and ivo vatungamiriri veZANU-PF vanenge vachitaura kuti CCC iri kuurayana pachayo, vari kuurayana pachavo, vari kurwana pachavo. Kunyange zvikanzi CCC vari kuurayana pachavo, ivo sevatungamiriri vari kutungamirira nyika havatarisi vanhu vachiurayiwa wai vasiri kutora action. Saka vanofungidzirwa kuti isusu tiri madofu ekuti totadza kuona kuti ivo ndo vari kuuraya vanhu. Toda kuvaudza kuti zvavari kuita zvese izvo hakuna kwazviri kusvika.
Mamutulimu vemamukase mamukase pastudio 7. Ndokumbira muti udziro vamutulimu wekuti mabhondi avari kuda kuisa bhajeti yenyika iyo haachashandi. Unogogwe chaiko chaiko vanhu havachatombodi kana 100 bhondi yacho havachatomboidi. Havachatomboidi kana kuibata kana kugozi vari kutaura kuti mangwana inofuma yakapera vhali, inofuma yakapera simba, tozoita sei? Hatiudzirei vamutulimu vavo kuti ngavaise bhajeti yenyika maus dollars. Vakapiwa maideas kare nevakomana veCCC yavo vana vatendai biti nana vachamisa avo kuti hayo hazvishande chunhu, havashandi. Ngavadzosere chimuti kuvarinzi vacho kwavakaba maelection, ngavamadzosere. Vaanaunze maelections echokwadi kuti zvinhu zvifambe munyika. Vanhu vari kutambura segore rino hakuna mvura, vanhu vari kutambura izvozvo. Haase kunogogo kusina maminerals, vanhu vari kutambura zvisingaiti.
Hai, tine kuchema chamanga vabudise jobhuskara. Jobhuskara nemhosva iyi, vabudise sikala, ngavabudise sikala. Tiri kuchema negamba redu ringoramba richinetegwa zvinhu zvisina maturo. Kuti ataurirei kuti more blessing ari ngaasungwe munazvo akauraya more blessing ari osungirwa nyaya idzodzo. Haya, tokumbira apo mutivudzire vamunangagwa kuti vasadaro, vachabva kugwaza pachigaro. Neuyu ari kurikola vanhu uyu. Ari kurikola vanhu vomublau. Hapana zvaanoita achirikola vanhu, achirikola vanhu. Munhu weZANU-PF tatenda hangu, musvitse shoko rangu iri wana munangagwa. Chamisa uramba wakatsika ipapo pawakatsika.
Apo pastudio 7 mamuka sei vana mukoma Tanonoka Wande, mamuka sei vana mukoma Blessing Zulu. Zvese zviri kuitika muZimbabwe is just because of ZANU-PF. Yonyengerera vanhu, yobirira vanhu mavhoti. Vamwevo vavhotera, vapedza izvozvo votanga futi kudzvinyirira kodzero dzevanhu. Nekuti mukatarisa chirwere chiri kuitika muZimbabwe checholera ichi, chiri kuratidza kuti nyika haina kea neupenyu hwevanhu. Dai kwakuri kuti ZANU-PF ine kea neupenyu, cholera hachisi chirwere chingabva chaita outbreak zvakadaro mumatowns, even kumaruzevha. Hakungaiti chirwere checholera, waterborne disease iyo. Inofanira kurapika zviri easy munyika ine vanhu vane kea nevanhu neupenyu. Ngavasadaro ZANU-PF, ngaisadaro. Yotirova financially, yotirova futi nezvirwere. Ko basa ravo ravari kuita saka pari zvinonderei? Ngaisadaro ZANU-PF, ngavave nemoyo wekuvanhu, kuratidza kuti vanhu vane moyo. Tarisai vachangopinda papawa, pobva paita maoutbreak akaita seiwayaya, avasingakwanisi futi kukunda. Ya, ndini Blessing Sauta, South Africa, pano paemelo.
Makadi pastudio 7. Nditai kuudzai mhuri yeZimbabwe kuti wana Douglas Monzora vana namudzuri ava mama assets yeZanu aya. Vese vana mudzuri vese, handiti wakataka kupusha vachitumira vanhu kuti vadzokere vaende vanhu vakatumira. Iko zvine izvi vatumira vanhu maonaka kuti vaakuchienda kumba kwavo. Vana Monzora ndo vainzi vanhu vePoland, vainzi kwaishamisa ngaaende kuPoland, ngaaende. Moda kuta nyika, kutora nyika kuita yenyu, kuita zvokutamba nazve. Munoona vanhu veZimbabwe ngavakapusa maningi nai. Amezo zvima ZANU-PF supporters zvakapusa, isi hatina kupusa izvo. Takavhurika kudhara, takazviona kudhara kuti ZANU-PF it's a propaganda system yavanoshandisa. Nyeba kuti my independent party.
Mamuka sei vaHwande, mamuka sei vamuse pastudio 7. Ini chiri kundinetsa vaHwande ndechekuti ko party yeCCC sei ichiita maloopholes ekusvika pakuda kunotorerwa pati. Yakanga tiri kurangarira kuchine MDC Alliance, Douglas Monzora akasvika pakunotora part nama assets ese. Now TCCC chabangu is wreaking havoc zvokuda kutosvika pakunotora part. Sei ichisvika pakunodaro, of course tinoziva kuti havawirirani namakotsi, asi vanofanira kugadzirawo kuti party isasvika pakunotorwa, because zvinodisappointa vanhu. Hongu tinga blame imwe party rimwe divi, but istrategic because ihondo. Asi katiri kuti isisu vasasvika pakuda kunotorerwa chipati, ngavagadzire vaconstitution vogadzira zvese zvinodiwa kuti pati inge ichienderera mberi. Ndatenda, ndinonzi gweru gweru zviri pamukara.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Madzimai eSudan vanobva kwakasiyana-siyana munyika iyi vakaungana muguta reNairobi, Kenya, kuti vakurukure pamusoro pekupisa kwehondo munyika yavo yeSudan, iyo yave nemwedzi minomwe ichirwiwa. Madzimai awa vanoti mazuva avo havachanzwikwi, naizvozvo vanoda kuti vabetsere mukupedza hondo iyi. Nyanzvi dziri kuedza kununura vanhu vanoshanda mumugodhi nezuro chipiri vakakwanisa kusvika mukatikati memugodhi uyu vakatanga kubudisa vamwe vevashandi ava vanoita makumi mana nemumwe vakavharirwa pasi pasi pemugodhi kwemazuva gumi nerimwe mudunhu reHimalaya. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare redzimhosva muRussia rinonzi rakawedzera mazuva ekugara mujeri kwemutori wenhau wekuAmerica Gershkovich, uyo anonyorera bepanhau reWall Street Journal. Gershkovich vakasungwa muna March gore rino apinda muRussia nezvebasa. Bepanhau reWall Street Journal naGershkovich vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupa izvi zere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court nezuro rakapa mutongo wekuti vaJob Scholar havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC.